Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kugumbi 26/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zvemari dzoyambira vanhu muZimbabwe kuti vangwarire kurasikirwa nemari dzavo dzekunze panoita Zimbabwe mari yayo. Vazhinji vari kushora kusarudzwa kwemutungamiri weUganda vayoweri Museveni kuti vazovhura Zimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kota rezvemari vamutuli Nguve vakataura kuti Zimbabwe ichava nemari yayo mukati memwedzi gumi nemiviri. Vamwe vanotora mashoko ava Nguve sekutaura kwemazuva ese kwehurumende. Asi vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanoda kuyambira vemuZimbabwe vane mari yekunze kuti vangwarire kurasikirwa nemari yavo kana izvi zvaitika. Muzvinafundo Masocha vanoti sangano reInternational Monetary Fund riri kushanda neZimbabwe panyaya iyi, naizvozvo chinhu chinogona kuitika nekuti IMF inoda kuti Zimbabwe ibude mumatambudziko mairi. Muzvinafundo Masocha vanoti pauremu hwemari yeZimbabwe ichainzaniswa nedhora ndipo pachachema vazhinji mutengo wedhora reAmerica radzika. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Ndozviona sezvinhu zvinenge zvakatinakire nyika kuzama kugadzirisa matambudziko ariko iko zvine izvi kuti vaunze mari yeZimbabwe inenge ichizova iyo mari yoga inenge ichibvumidzwa kutenga nayo muZimbabwe sezvinoita kune dzimwe nyika. Saka vagari vemuZimbabwe tinoda kuti vanatsokunzwisisa izvozvo, vanatsokuzviongorora kuti zvinenge zvichireva chii kwavari ike zvino zvava nemari dzakasiyana siyana kunyanya nyanya US dollar inenge ichichengetwa navamwe vanhu kumba sekuita kusevha kwavo nokuita sei, vachazozvifambisa sei kana kwava nemari imwe chete inopromiswa naminista iye kuti ndiyo inenge yava Zimbabwe dollar muZimbabwe. Saka ngava paongorore ipapo.
Chii chamuri kuyambira vatereri kuti vaone apa?
Vatereri vapaone kuti mari yavo painozenge yakundochinjwa kuti ichiita zimudhora iroro, nokuti kuuya kwezimudhora iroro kuchauya neexchange rate inenge yakafikisiwa ipapo. Munhu oga oga zvake unenge achifanira kutondochinja US dhora iroro kuti rive mari chai inozokwanisa kutenga muzvitoro mose nezvimwe zvose izvi kuti zvicharevei kumugaro wemuZimbabwe. Zvicharevewa zvinei, zvakanakira mugaro wemuZimbabwe here una maUS dhora izvozvi kana kuti zvichamushatira ipapa nga paongororwa ipapa?
Munoona sekuti pane chingakanganisika kana Zimbabwe ikaita mari yayo pachayo?
Pari zvino zvinokanganisika handinyanyi kuzviona, nokuti vanenge vari kuda kuti nyika ikwanise kuattracta mainvestor vaya vaya anonzi pachiruku maforeign direct investments, ndiwo ari kuzvipusha izvozvo. Saka kuti vavhure gwara iroro ramainvestors auye munyika, kutoti nyika yoga yoga inobudirira dzatinoona dzinobudirira pano pasi dzine mari yadzo. Saka zvinhu zvinenge zvakandoti nakire nyika, asi hazvizonakiri munhu wose. Ndo zvichazoitika izvozvo kuti vaya vaya vanenge ike zvino vatinoona kuti vakagara US dollar vana mathousands namathousands vari kutenga maUS dollar pamabhengi paanenge achipiwa vanhu vanenge vatumirwa paya paya, ngavangwarire ipapa panozouya mari itsvai.
Chii chamunoona chichiitika apa?
Zvinogona kusavanakira, nokuti hurumende inenge yaku inokwanisa kuti yapa 1:2 oro 2.5 oro 3 iwango wakatenga ma US dollars ako ne mari iyo saka kuti tutotenga unofanira kunochinja ne rate iripo iyoyo ndio kuda kuuraya kwandiri kuona hurumende iri kuda kuuraya black market
vanhu vane mari dzavo dzekuamerica idzi vangaita sei kana Zimbabwe yava kuisa mari yayo
zvingava nakira ndozvokukwanisa kuconverta mari iyoyo kuisa into value yakaita sokuta kutenga stand yako inodzi stand hai depreciate kana kuruza value kana uri kumusha zvako ukatenga zvimombe zvako zvimbudzi zvako nokuti mari chaiyo chaiyo kana wakaibata wakaigara inenge ichitongoruza value zuva nezuva roga roga kana ukakwanisa kuita chimwe chinhu chinoita kwatinoti kurima mari kuya kuiinvesta neimwe nzira yokuti chero kukazouya mari chero mari iyoyo wakabata mumavoko ikazonzi haisisina basa kana uchinge wogara waichinja iwe waiisa mune chimwe chinhu chinokuunzira mari kana kutenga chimota chako chetax zvinoita nani
saka hapana pokutizira kaapa kana zvakadari
pari zvino pokutizira hapana kuzviko kufunga mazano okurima mari inenge iina vanhu vanhu ngavasatsatsika yekugara nemari yakawanda vachinzwa minista achiti chii zimudhora riri kuuya pakati pakati zimudhora riri kuuya pakati pakati nokuti vanhu vanozoti tarisingazvizivi kuti ndio zviri kuitika izvi takagara mari mari dzacho dzisina valu yakanyanya kuwanda nokuti parinouya dhora rezimbabwe vachariunza rakati simbei rogozoregedzeka zvaro nokufamba kunoita nguva asi vanhu vazhinji vanenge vatotsva
muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio vari parunhare neStudio 7. Mutungamiriri weUganda vaYoweri Museveni nezuro vakasvika kuZimbabwe uko vakakokwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vazovhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair kuBulawayo nhasi. Vazhinji havana kufara nekusarudzwa kwakaitwa vaMuseveni. Mutungamiriri weMDC Vanessa Chamisa vakashora mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiti vaMnangagwa vanofanira kutsvaka shamwari dziri nani. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita dzidzo yepamusoro paHoward University vaKelvin Manduna vanoti Zimbabwe International Trade Fair chiitiko chikuru chose naizvozvo munhu anoshedzwa kuzoivhura anofanira kuve munhu ane chimiro uye ane zvatingadzidza kwaari vamanduna vati kana vana muzvina bhizinisi vakatarisa vaMuseveni nenyika yavo chii chavanoona chavangadzidza kubva kwavari tabata vamanduna kuti tinzwe maonero avo
kukokwa kwaita vaMuseveni hakundipi kufara kana kuti confidence nedirection yatiri kuinda kunoratidza kuti shamwari dzedu hadzina kunyanya kuwanda vaMuseveni havasi munhu vane track record kana kuti economy kumusha kwavo inoyevidza yekuti tingatarisire kuUganda kuya titi ndo example yekutevedzera munhu watoriwo neikonomi yake pasi zvazvinge zvirinande vadedzavo vamwe kana vana Ramaphosa vaya kuti vauye vazovhura iyo ZITF
kudedzwa kuzovhura Zimbabwe International Trade Fair kune zvakunoreva here
choice yemunhu watetiita kuti auye simano rangu inofanira kunge ari munhu anorepresenta nyika ine stature achasumudzirawo profile yetrade fair yedu ichiratidza kuti Zimbabwe is really open for business ndosaka ndataura munhu ane respect muinternational community sava Ramaphosa vaMuseveni vaya havasi munhu ane stature internationally ane mbiri yekuzikanwa panyaya dzebusiness kusumukira kweekonomy watingati anopa ZITF yedu profile internationally zvatiri kutsvaga tiri kutsvaga kukoka mainvestor saka mei muchidawo munhu anopawo profile yeevent yakakosha seZITF mbiri yakanaka kwete kuti paite controversy iko zvino pauya museveni ma newspaper yekune dzimwe nyika anenge angotaura kuti kwauya dictator hei akasunga Bobby Wine zvikazvidi zvaakuditractor from event yedu yezetaitf saka choice yemunhu anouya yakakosha zvikuru kuzovhura zetaitf iya
vakelvin mandyuna vari parunhare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi mupepa nhau reHerald mune nyaya pamusoro pekugadzirira kwakaita nyika kana dutumupengo Kenneth rikapinda muZimbabwe muChronicle mune nyaya pamusoro pemisangano yegukura hundi iyo inonzi ichatangidzwa svondo rinouya muDaily News mune nyaya inotaura pamusoro pekuomerwa kwaitwa vamunangagwa pamusoro pemihoro yevashandi vehurumende muDaily News nekare mune nyaya yekufa kuri kuita ngombe pamusaka pemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi muNewsday mune nyaya yekusafara kweBotswana pamusoro pekuita zvemabhizimisi muZimbabwe muchikamu chino chinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo
makadii vashamariro vestudio 7 ini ndinonzi Fred Chipando ndiri paCape Town apa paWestern Cape ndinobatikana zvikuru nevemachechi vari kupindira nyaya dzematongerwo enyika vanhu vachifa vachitambura havasi kuprofita izvozvo asi kungoprofita zvina basa zvakafanana nezvakataura bhishopu nemeya mutende vanoti vamunangagwa vakaisiwa namwari ukoko ndokunoitwa kupenga ukoko ikoko chaiko chaiko asi mashoko anogadzikana munyika iwawo tinoda mabhishopu anoita zvokuti vana vezimbabwe vabatane nzara iri muzimbabwe ipere kwete zvavo zvokutaura kuti dzinya rakaita savamunangagwa rapedza vanhu muzimbabwe rakaurayisa vanhu zvatoziva mana gukura hwindi izvo asi munhu wava kutaura kuti vamunangagwa vakaiswa namwari ivo vakabvisa vamugabe nekupu zvinozi kamwa vakateura ropa tine hama dzedu dzakatorasikirwa neupenyu nokuda kwamunangagwa achibvisa vamunangagwa vamugabe nechisimba asi onzi wakaiswa namwari hatichazivi kuti chechi inorevei chaichaizvo tatenda zvangu inini maita basa vashamarara
makadii vatekenyi vestudio 7 ini sarangu ndoitwa tafadzwa mandima ndiri parasenbeki apo South Africa notenda nenhau dzamunotipa dzinoitika muZimbabwe ini ndiripo pakutsigira havo gavhumendi kuti iri kudzinga vanhu vamapurasi hapana zvipenyu zvavanenge vachiita mumapurasi kunze kungogara chete vachirira zvehuku pasina zvavarumboi kana development yavanonge vachinokwanisa kusimudzira nyika saka ndinoti pamberi nazvo vanonga vabve hapana asina kwaakabva vanonga vadzokere kwaakabva ibwiro ripiwa vanogona bhoze vazhinji vanongogara bani chavari kuita chaichaicho hapana takaita sapurazi chinhu chokutoti chinofanwa kuti muve nevashandi vano more than 30 vanofanwa kushoshandira imomo manje kana achingogara iye nemhuri yake nehuku dzake hazvina zvasinotipa ndovanhu vakutouraya nyika ivavo
makadii henyu vashamarari vestudio 7 mose pamwe chete navateereri zita rangu rinoitwa Pinias Mangena ndiri kuno kuSouth Africa Pretoria kumusha ndinobva zvangumberengwa kwamataga nyaya yandinoona pavakuru vedu vari kutungamirira nyika havana zvido zvavanhu pamwoyo chavanongoda chete kuzadza matumba avo chete mukatarira 2008 vakavhiwa navamogen svangirai vakaramba tarisai zvakazoitika kumberi vanhu vakatambudzika sei iye zvino vadliwazve nemukomana wechidiki varamba tarisaizve zvava kuitika vazvizivezve kuti 2023 uri kuuya Vacha ziwa futi. Vagora mbira futi pachigara. Tichingona mba tichivona na amoya tulikuona. Inda wano makore 43. Parisi. Asi andina chandati. Nda unga nijaseza hito. Wanonana baba vidu kutivano shanda. Vachibati babenji. Tarisai kuti 43 years. Kuhini wana wangu vachabata nane. Haa izi. Zuda umaridae wapindira. Nukuti chavano nguda kungo tungamiri. Zawa mnanga kwando. Unazo kungo kungo dawa hawa kuwa mtungamiri. Zezuari munu akashanda zakanyanya. Mawondo ya chimure inga. Wano wana zunguti kuwanga tenu kutendwa kwa wako kutungamiri ya Zimbabwe. Bati aa izi shuda kutidae wa chimbo isanyika kwa. Tingase kwa woshua ere tuli munyika zawamu kwa kwa makwere kwere. Asisi nyika edi inezwe zakati kwa nina. Tatenda.
Magadi zenyu watsigiri vashamarari vestudio 7 ndiri kuno hangu kuZimbabwe kutaura chokwadi zvinhu zvakaoma vedu vekuZimbabwe especially isusu vechidiki vedu tashaya tapererwa kuti toitawo sei munyika menhumbu mabasa chaiwo hatina toita sei zvationera vedu vekunyika ino ameno mwari takungozvisokuna mwari nayo vachamisa tongodziwo dai vakuvapawo chimuti ambo tiitika ulaiti munyika kutora chokwadi achapererwa chokwadi isu vechidiki tashaya kuti topinda nepapi chaiko toitei munyika yeZimbabwe zvakaoma vedu vangu zvakaoma vachingodi kunyepa takaomerwa neupenyu munyika yedu yeZimbabwe upenyu hwedu hwakatooma chaizvo
kana mapofu akatungamirirana anowira mugomba wose vanhu veZimbabwe Doza kafanana na Mnangagwa. Mnangagwa na Mugabe. Wakafane wanu wa ibanja mpuramu ambrela ime. Kana ambrela ya kachogwa neme kuboze wanu zarapa nene. Doza kafanana na wanu mnawa. Uye Mnangagwa wane dambu jiko. Agu hiri kwa deroza wanu. Uno kuhira kwa deroza ake. Agu honi. Munga milia wanu. Uno chonga wanu. Saka kana bakadero kaya babu. Hapana president. Pane munu notunga milia nyika. Wakapamba upresident sema torira vakaita mugabe vakapokonyora kupokonyorera chigaro chacho kupokonyora ino chigaro chavakaridza kuchigara chikavhunika vagara pasi mai saka vavana vakava vadi kutonga vavana dai vatipedzera nokuti chasara kurendeza nyika yedu iye iZimbabwe yotorendezewa muchawo hamunanga gwari mwedzi vaifuma iti ndakarendeza ngochava nomoti kuti
Abo vanga vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo tinotambira zvikare mameseji anobva kuvanhu vakawanda vana Emmanuel Nyakonda baba Winnie Rauchi Desmond Lera Ryan Swiza baba Rauchi nevamwe vakawanda vari kutumira mameseji pari zvino ndinoimba kuti muri kutinzwa kwamuri ikoko aya mashoko anga asinei nechekuita neStudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Dutu mpengo rinonzi Cyclone Kenneth rarova zvine simba chiwi chemayoti chiri muIndian Ocean. Iko zvino Cyclone Kenneth inonzi yakananga kuMozambique uko inotarisirwa kusvika neChina kana kuti chishanu mangwanani. Vanoona nezvamamiro ekunze vanoti zvinoratidza sekuti Cyclone Kenneth ichava nesimba shoma pane Cyclone Idai. Mazana nemazana ezviuru zvevanhu nezuro China vakaforera kutonga kwevanhu vasiri mauto. Kufora uku kwakaitika mushure memauto emuKhartoum Sudan nemapato anopikisa abvumirana kuumba komiti yokupedza kusaurirana kuripo. Vanhu muSudan vari kuda kuti mauto asave nechekuita pakutongwa kwenyika. Gakava pakati peAmerica neChina riri kuramba richienderera mberi pamusoro pemavhiza anopiwa vana muzvinafundo venyika mbiri idzi izvo zvave kukonzera kutya mukati mezvefundo kuti kuomesa kwawanikwa kwemavhiza pakati penyika mbiri idzi kuchakanganisa zvakadini nyaya dzezvedzidzo. Makaterera kustudio 7, anemi mchurongwa, Tandono Kawande, ndiri muWashington DC. Muchikamu chino, chinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe, pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoseph Biden, nezuro vakabudisa mashoko ekuti vari kukurudzira kuve mutungamiriri wenyika. VaBiden avo vaimbova sineta mudunhu reDelaware uye vakaita mutevedzeri wavaBarack Obama kwemakore masere vane makore makumi manomwe nemapfumbamwe. Pari zvino vari kukwidza vave makumi maviri nevatatu. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOregon vatatu vakaparura vanoti pane vose vari kukwidza hapana ane ruzivo serwavaBiden munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika zvemutemo uye nezviri kuitika mukati menyika. Tabata vakapurura kuti tinze maonero avo.
Chandiri kuona ndechekuti zvinoratidza guta ruzhinji ruripo yamingati demokrasi pakuti tinenge tine macandidates vanokwikwidza vakawanda. Saka zvinhu zvinonakidza semuenzaniso kupinda kwavaita vaJoe Biden vaimbove vice president vapresident Obama vapindawo zvinhu zvinonakidza kuona vanhu vakawanda vachipinda vachidawo kukwikwidza kuti vakwanise kutonga. Asi pakutonga kwavari kuita pakukwikwidza kwavari kuita hapana anotyidzira mumwe, hapana anorova mumwe, angoda kufunga kuti anokwanisa kukwikwidza ari kungopindawo opiwawo mukana wake ahwina hwina adyiwa dyiwa hapana zvekutyisidzirana kana kurovana.
Mataura pamusoro pavaJoseph Biden, munofungei pamusoro pavo?
Vazhinji vanotaurawo kuti ruzivo rwavainarwo vaBiden neunyanzvi hwavainawo nekuse munhu agara mumutambo iwoyo wekutonga nyika zvinhu zvingangobatsira nyika ino kuti iende zvayo mberi zvakanaka nekuti vanenge vashandisa ruzivo rwavakamboita pavaindotonga. Saka zvinovawo zvinhu zvakanaka. Dzimwe nguva mwanota vamwe vanhu vakura nga vachibva mumasimba ekutonga, asi kana ari munhu anga achiita zvinhu zvakanaka odzokera zvekuda kunotonga, vakawanda vanozvitambira vachifara.
Kana makatarisa vaBiden, chii chavari kuuya nacho munharaunda iyi?
Kupinda kwaari kuita vaBiden, munhu ari kutopinda achitoziva kwaari kuenda, nzira dzacho ari kutodziziva nekwaakananga anokuziva, zvokuti haasi munhu mutsva mumutambo uyu kana mucongress. Munhu uyo agara atorimo anotoziva zvinonakira vanhu kana zvinoitira vanhu uye zvekutoita sei kuti zvinhu zvigadziriswe. Munhu ane unyanzvi zvichienderana nekuti zera rake nenguva yaakagara achiita zvinhu izvozvo, zvinovapa mukana wekuti vakwanise kunyatsoona kuti chii chiri kunetsa izvino uyezvekuti vangazvigadzirise sei nemaonero wavanenge vachizviita semunhu anga ari kunze kwenhandare. Vakwanisa kuchinozviona manje kuti vangaitewo sei kuti vabatsire nyika ifambire mberi.
Tinoona kuti vaBiden vana makore makumi manomwe nemasere, munoona sekuti izvi pane zvazvinokanganisa here?
Izvi hazvina chazvinokanganisa kana munhu uchitonga neunyanzvi uyezve uchitonga nezvinoda vanhu. Zera ndinotounza unyanzvi kune mumwe mukana, asi totoona kudzimwe nyika zera rinogona kukanganisa, asi munyika ino semaonero atinozviita wese zera harina nobasa rese. Iyi nyaya yekutoti munhu anotouya neunyanzvi hwekutotonga zvokuti nyika inoenda mberi zvayo vanhu vachifara. Uyezve chinonyanyokosheswa semunyika muno kuti vanhu vawane zvavanoda kudya vachiguta nekugara pakanaka vachiwana mabasa. Zvinova ndizvo zvinokurudzirwa kana munhu apinda achida kutonga achishandisa unyanzvi hwaanahwo.
Vatapi vakapurura vari parunare neStudio 7.
Matineza, 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 mat takali matinesa matinesa chuma liwanesa iwe
Zvonguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzimwe nyanzvi mune zvamari dzoyambira vanhu muZimbabwe kuti vangwarire kurasikirwa nemari dzavo dzekunze panoita Zimbabwe mari yayo. Vazhinji vari kushora kusarudzwa kwemutungamiriri weUganda Yoweri Museveni kuti vazovhura Zimbabwe International Trade Fair zviri pamutemo. Ndopanoperera chirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
soku izikad